Vana chiremba nhasi vaungana vakaratidzira zvakare pachipatara cheparire Nyatwa vachiita zvibatsiri kuti hurumende vatyityidzire kuti vadzokere kumabasa vasina mari. Mumwe chiremba angachiratidzira ndiva Len Mosoti avo vati kuda kuvatyityidzira kuti vadzokere kumabasa hakuna zvakunoshanda sezvo vari kunonga svosve nemumuromo.
Tina the means zekuti haripoti nadzo kubasa handizvo like we don't have the money kuendesa kubasa handizvo ndosaka hatisiri kuenda kubasa. Saka kana tisiri kuenda kubasa because of hatina mari kupiwa threat hatisizo zvikwanisiro zvekuti tikwanise kuenda kubasa. Tinoti nzara itori yethreat iri bigger than any other threat yatingapuwa. So for us go to work kana tapuwa mari yatiri kuda inotenga.
Mumwe chiremba asina kuda kudomwa nezita chiwo sezvo hurumende iri kukwidzawo zvinhu zvakadai semafuta edzimotikari, magetsi nezvimwewo zvichienderana neuremu hwedhora rekuamerica kana kuti Interbank Exchange Rate. Vari kuti ndozvavari kungodawo kuti mari dzavo dzemihoro vadzipiwe zvichienderanawo nereti inenge iripo.
Machiremba haana kuramba achida kudi kupikisana nehurumende kana kuti zvatongwa nevakuru venyika kuti kwai tikambai muchitambirisa maus dollars nokuti nyika inoti vamutori nyume vanoti chii nyika haina mai maus dollars. Vana chiremba vakati kuna hurumende chitibhadhara ivo neInterbank inova iyo exchange rate yepava ne two currency dzikapa dzimudhola neus dollar neus dollar contract iri muus dollar asi hurumende yakutambirisa mai mazimudhola. Vana chiremba vari kutaura zvinhu zviri very simple. Mari yachona iri kupuwa vana chiremba iyi tikaitarisa ikashinyirwa nhasi haisviki kana $100 asi zvinhu zvese zviri kupwira svondo yoga yoga.
Vana chiremba varatidzira vakananga kumahofisi eHealth Services Board uko vanosiya tsamba yenyunyuto vachishora nyaya yekutyityidzirwa uye kuda kubuda kwavo zviri pamutemo kubva musangano reHealth Apex Panel. Vakafanobata chigaro chemunyori musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vati vana chiremba vaona zvakakodzera kubuda mubatanidzwawo vashandi vari pasi pebazi rezveutano vachiti vanoda boka rinovamiririra voga.
Isusu semachiremba tabvumirana tikati taakubuda mune inonzi Health Apex Council inova ndo yanga iri nzira yanga tiri kushandisa kutaura naemployer wedu asi nzira itaona kuti haisi kunyatsotifadza.
Vakasanobata chigaro chemutevedzeri wemutungamiriri wesangano ravana chiremba veZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Masimba Dindoro vati vari kuda kuti HSB itsvage imwe nzira yekuti vanzwe zvichemo zvavana chiremba kuitira kuti dambudziko ravo rigadziriswe.
Tanyora tsamba tichipa kuHealth Services Board inova employer inoemploya machiremba saka zvoreva kuti yabuda ichikumbira kuti employer atsvage dzimwe nzira kana tadhiraivhe dzimwe nzira dzinoonekwa kuti tichikwanisa kupa mazvichemo zvedu kuna employer in separate platform isingabatanidze vamwe because tinoona kunge zvichemo zvemachiremba zvichienderana nekamushandiro kanoita machiremba zvakasiyana nezvimwe zvichemo zvevamwe mahealthcare workers.
Vana chiremba vashoma shoma ndivo vanga vari kubatsira pachipatara cheparire Nyatwa izvo zvasiyawo varwere vachienderera mberi nekutambudzika. Amai Sandra Mushonga avo vane mwana ari muchipatara vati mwanawo vaasi kuonekwa nana chiremba nguva dzose. Vati dai hurumende yagadzirisa zviri kudiwa navana chiremba kuitira kudzivirira kuraswa kweupenyu.
Machiremba acho vari kungouya pano nepapo hazvina kutombomira zvakanaka uku mwana wangu haasi kana kumbonyatsokupora nokuti vana chiremba vacho havasi kunyatsokuuya vanongouyawo pano nepapo unenge wangohwawo tsitsi kuti rega ndimbodarika neko ndiye unouya.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka kuzvipatara sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vaudza Studio 7 kuti vana chiremba vadzokera kumabasa. Dr. Skosana vatiwo kuumba rimwe boka rekuti vawane kutaurirana nana chiremba zvinotora nguva.
The negotiating forum that is there is governed by certain legislation. For them to exit and get another negotiating forum we need to change the legislation and it's not a day's thing.
Kuramwa mabasa kwana chiremba ukwakatanga musi wa 3 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.